Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti mutungamiriri wenyika ange achikwanisa kusangana nezvizvarwa zvomunyika make zvinenge zviri mhiri, nokuti mutungamiriri wavovo, mutungamiriri weduvo chero tiri uno isu, achiteerera somutungamiriri wakati ndiri mutungamiriri wokuteerera, a listening president, unenge asina kunongoteerera vari muZimbabwe chete. Vanenge vaine mibvunzo yavo, kune vamwewo vanenge vaine mari dzavo dzokuti tikauya muZimbabwe zvinhu zvedu zvinozomira zvakanaka here. Saka misangano yakanaka iyo yokuratidza kuti purezidhendi unoda vanhu vake chero vari mhiri kwamakungwa kwaanoenda ikoko.
Tinoona kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kuChina, uko kwavari kutarisirwa kupinda musangano we-2024 summit for the forum on China-Africa cooperation. Zvii zvamungataura pamusoro pemusangano?
Misangano inenge inoitwa gore negore ichivimbiswa kuti pane zvichabudapo, asi tikazvinge toenda on the ground munyika kuona kuti ko zviri kuvandudza chinyi, ndo petinee tozoona sokuti pamwe idzi nyika idzi dzinodaidza vatungamiriri vomuAfrica kuti dzizwana chikamu chihombe muAfrica chadzinenge chaakuzobuda nacho. Sokunzwa kwatinoita kuti vokuChina vari kuputsa mamwe makomo, vari kutenga mamwe mamaini vachidai, saka tozoshaya isi kuti pedu ndapapi.
Asi takanangana neZimbabwe, vamwe vari kuti aiwa ukama hweZimbabwe neChina hwawisa budiriro yakanyanya uye kukura kweupfumi.
Zvingangovapo zvakadero kuti zvinoonekwa nenzira idzodzo, asi ini kana ndichitarisa ndinenge ndichitarisa chikamu chinobetsera ruzhinji hweZimbabwe kunenge kuri mumatambudziko. Hungu upfumi hunganzi hwakura, kwakurira vanhu vangani pauwandu hwavanhu vari muZimbabwe, nokuti paunenge uchiinda muZimbabwe kana muAfrica unongoona nhamo dzavanhu dzichitowedzera.